Ndingati mashoko akataurwa Bridget akagumbura vakawanda. Hurumende yakagumbuka, mapato eopposition akagumbuka, neruzhinji kunze macitizens akagumbukawo kuti munhu ari pachigaro chaambasada haafaniri kutaura nenyika iri kumuhosta. Muyeni at the end of the day munyika, and pane nzira dzekutaura nevanhu vari kuchengeta your host government. Saka tiri kunzwa kuti ivaambasada vakakumbira ruregerero kuti vataura zvisina kodzero, and so we are not surprised kunzwa mamani mapato achiti kunge EFF vachiti ambasada vadzingwe. Kuti vachadzingwa hatizivi, handifungi. I think zvavapa apology kudaro government South Africa neyeka America vachagara pasi vachitaura zvinoita diplomacy.
Sebato rinopikisa vasiri muhurumende iri kutonga, munoona mashoko avari kutaura aine simba here rinogona kutererwa munyika?
Mashoko avari kutaura ane simba nekuti anopusha hurumende kuti nayo iite pane kuita response yakasimba, kuratidza kuti haina kufara, yagumbuka zvikuru nezvaitwa naambasada. Ndosaka maona vachidedzwa ambasada kuti vave kuzotsanangura mashoko avataura kuministry of foreign affairs. Saka mashoko ataurwa anenge ane simba, uye ane simba kuruzhinji rwevanhu runoona kuti iyo EFF inenge ine stand yakasimba pakushanda kana kuti kusashanda pamwe neAmerica muSouth Africa.
Ipo pamutemo wenyika tichitarisa zvedu mashandiro anoita nyika nekudyidzana kwadzo, bato rinopikisa ringaite simba rokutaura zvinofanira kuitwa pakati penyika mbiri dziri kutaridza kusawirirana here munyika sezvatiri kuona izvi?
Pamutemo mapato ane mvumo yekutaura, especially kana ari muparliament or outside of parliament kutaura as commentary, vanobvumirwa kutaura. Chinonetsa or macomplications anobuda kuti vataura kuti kudini, and sometimes zvinhu zvinokuta complicated marelationships between government yeSouth Africa negovernment yeAmerica. Fanika takaona vanopikisa veDemocratic Alliance vachibudisa mufananidzo yavanoti ndo zvombo, vachinenge vari kutsigira zvotaurwa neAmerica. Takanzwa Ramaphosa vachitaura vakagumbuka muparliament kuti ibato reDemocratic Alliance sei richitaura zviri unpatriotic kudaro, and nayo radzawo kuarrogance matauro anenge achiita nehurumende. Saka messaging inenge ichibuda kumapato anopikisana is very important, especially kana ichiratidza kuti pane kakusawirirana neposition yehurumende, and pamwe ava vanopikisa vanenge vachitora line iri kutaurwa nehurumende yeAmerica vachiwedzera moto pane message yeAmerica. Izvozvo hazvifadzi hurumende yeSouth Africa. So situation yacho iri complicated. Hopefully the two sides vanokwanisa kugara pasi, hurumende yekuAmerica neivo vekuSouth Africa, and resolve mamiriro ezvinhu nemapositions avo panyaya yehondo yekuUkraine nemarelationships eSouth Africa neRussia.